tikadaidzwa nehighcourt nhasi tikaudzwa kuti nyaya iyi yakupinda musi wa 18 unova musi wemonday nenguva dza 2 o'clock ichinzwika najustice foroma wehighcourt. Tikuzviona here kuti vari kuda kunonoka kuti vagure nyaya iyi, asi isu hatine tepete. Takamirira musi wemonday iwoyo. Musi wemonday ndohwanzi ndounofanira kutanga chimwe chireeshon chawanga vachitaura chenhemaiki, asi kune zvizhinji zvataona zvatabata iko zvino ndezvekuti vanhu vezeki ivava vari kushandisa maboda gezi kana kuti mayouth officer kuva vanhu vakodzidzira meshini yemabiometric kuti vagovhotesa vanhu. Tinopokana nazvo, tinorambirana nazvo izvozvo, nokuti mayouth officers vanhu vebato 1. Saka isu tinoda macivil servants asina bato raakarerekera. Tiri kuda vanhu vari neutral, tida vanhu vasingaiti dzikodzero dzevanhu.
Saka mataura here nezeki nezvechichemo ichi?
Hongu, ndatonyora tsamba kutaura kwandiri kuita iko zvino. Taenda kuzeki kuti isu tiri kunyunyuta, hatisi kubvumirana nenyaya yekuti vashandise mayouth officers. Dambudziko remayouth officers ririko kuzvishavane. Pari zvino kune mayouth officers ari kutrenwa muzvishavane anenge anotozikana nevanhu. Zvishavane ngezi nemutauni muya vari kushandisa mayouth officers. Saka tatopiwa information iyoyo, uyezve tiri kuiprocessa information iyo.
Ko kutanga kunyoresa kwemvuro uko muri kuti kudiwo kuvatsigiri venyu?
Chokutanga ndechekuti pakauya vanhu vanenge vachiregista vanhu, vanhu vedu ngavaende kunoregista kuvhota. Unoenda nechitupa chako netsamba inoratidza kuti unogara kupi. Tsamba iyoyo inogona kunge iri tsamba yasabhuku, kana kuti tsamba yakansela, kana tsamba yaunonyora iwe pachako yodhindwa nacommissioner of oaths. Saka unoenda netsamba iyoyo kana ipo pazeki pacho woti ndine tsamba yangu inoti affidavit, wofira tsamba yefomu iroro, rodhindwa, woregista kuvhota.